Vana awa ya mkombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumashavo yomasvingo Bulawayo. Vana vapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa sekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti Family 24 Medical Center nemasvingo General Hospital. Kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo. Sasigaro wesangano revadzidzi mumasvingo reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vakaovhe Muvei vati nengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani. Vamuvei vati zvinosuwisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kutonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi. Nekudaro vakurudzira zveki kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro zvepamusorosoro.
Tinozva kurwadziwa zvikuru netsaona yakasangana nemastudents edu achibva kunoregistra kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava. Tinoda kutokurudzirawo vezeki kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana mumugwagwa idzi vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendawo panzvimbo.
Izvi zvatsinirwawo nesangano remasvingo Media Center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezeki. Nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo Media Center. Amai Esther Nyambiya vati zeki inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose.
Semedia Center masvingo tinoona zvakanaka kuti zeki isando mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana. So tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni zeki ikafambawo muzvikoro zvakadai vana vanobudawo neuwandu hwavo vachiregistra kuvhota. Uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achiregistra kuvhota anokurudzirwawo.
Vemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU, Masvingo Polytechnic, Bondo Teachers College neMorgenstern zviri kure neguta izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kuti vasati vanyoresa asi vaine makore anosvika 18. Mukana mukuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanenge vari panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa. Vanogona kutodzidzisa naivo pache zvavo nekuti mastudents kugara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mudunhu remasvingo vamasvonwe vati
isi semasvingo hatinasati ane program iyi. Ya, ndizvozvo zvakanaka chaizvo, ii program yakanaka asi ndekuti for the time being hasati anayo isu.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo. VaJefferson Chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti iite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwa kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo ndokundo patinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejestwa uchibatwa ipapo asati aenda kure.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents vedu arejiste kuvhota, tinofanawo kutarisa kuti zebato rinoshanda nebhajeti ende haringazogoni kuti rivinge munhu woga kubva panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimirira vari kukurudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.